Vachinguno vachitaura pamusangano wechidiki paBasel Bridge nemusi wechipiri vakati nguva yakwana yekuti vechidiki mubato ravo rezanupf avo vanoshandiswa munguva yesarudzo nemashefu vawanewo minda pekugara pakanaka kungave kumaruwa kana kumaguta. Vatiwo vachatanga nekunonangana nepamuzinda wekambani yemangoda yeZimbabwe Consolidated Diamond Mining, apo vachada kunonzwisisa maitiro avo avanoita pakupinza vashandi mabasa.
ZCDC ikambani yakaumbwa patsva kuti ikorekte mamistakes aiitwa nana Mbada Engine Marange Resources. Youths vakaitwa marginalized in the way the general hands and people were employed. Saka as a new company tiri kuexpecta isusu kuti zvizvarwa zvemuzi munyamarange muno matiri zvizvarwa zvemumanikaland pachikamu chese chiri kupindwa pabasa ipopo total number yavo 75% vange vari vana vemumanikaland.
Vachinguno vanoti vechidiki vachaita toitoi mumakanzuru pakambani yeZCDC uye nekuminda yevakuru senzira yekutaridza nyunyuto yavo nekusafamba kuri kuita zvinhu mubato ravo pamwe chete nehurumende pamusana pekusazadzikiswa kwezvivimbiso. Asi sachigaro wezvidiki mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai kuno kumanikaland vaita masaka vanoti kukundikana kwebato rezanupf pautungamiri hwaro kwakabva pakuwanikwa rusununguko.
Like matauri ari kuita kuti kuma Diamond Fields vanhu havasipinda mabasa, mabasa hakuna. It is the failure of his leadership yeZANUPF tingavanawo mugabe.
Vatulisi Dhuve inyanzvi munyatso zvemagariro evanhu uye nezvematongerwo enyika muno mamutare. Vadhuve vanoti danho riri kuda kutorwa nevechidiki veZANUPF rinofanirwa kunge richipa mukana kune vechidiki vose, kwete kutarisa kapuka kavo chete sezvo nhunha dzavo dzakatarisana nevazhinji.
Ndinonzwa kubatikana kuti wechidiki wanga wane nguva refu wachishandiswa nedzimwe dzenguva wasingainvolvwi mune zvinhu zvine chekuita nebudiriro yemaguta avo. Asi pari zvino vamwe vasvika panguva yekuona chaedza chekuti zvechokwadi ramangwana ndirawo.
Bato reZANUPF rainge ravimbisa munguva yesarudzo kuti richawanira vanhu mabasa anodarika mamiriyoni maviri, asi zvakakona ng'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 kuBasel Bridge, ndini Lloyd Moyo.